Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 kukadzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida kupihwa mari kunyangwe zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yavafanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapata anopikisa rekupinda kana kudzokera kubato riri kutonga rezanupf rapindawo mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari kushora zvikuru nhengo dzedare reparamende dzave kuti dziri kuda imwe mari yebasa radzinoita vachiti hadzisati dzapiwa nehurumende. Izvi zviri kuuya panguva pangopera mwedzi miviri nhengo idzi dzakwereteswa mari inosvika zviuru makumi mana ekuamerica kana kuti $40,000 zvichinzi ndeyekutenga dzimba. Vanotungamira nhengo dzeparamende idzi panyaya dzemagariro adzo vatemba muliswa vanomirira Norton vakasimudza nyaya iyi mudare reparamende zvondo rapera vakati dare reparamende riri kunonoka kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana zvinopa kuti pavanozodzipiwa dzinenge dzisisina uremu sezvo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Asi muzvinafundo Masocha vanoti zviri kutaurwa nenhengo dzeparamende idzi hazviratidze kuti dzinonzwisisa kutambura kwevanhu vavanomiririra nevari munyika.
Panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika. Panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo maMP acho akaitwa sana vamulisa vane zvenge vobudisa mapikicha vachidya mari vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zvenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra. Tinatoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya. Vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati. Hazvingahwisisiki izvozvo kana neni handingazvihwisisi zvachose. Chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari runoshayiwa chokudya runoshayiwa fizi. Zvino kana moenda kwamunoenda uko chitodyai mari dzenyu makanyarara. Kana mozodzoka henyu munomodi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa dzakaita samafield visits kwavanoendavo dzokupokugara namaallowance avo muparamende hazvizovhiringani namapikicha amunenge maposta apo nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo weZimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara.
Professor Masocha, chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa?
Hatingazvihwisisi isu kana kuri kudzizviro ndizviro pano. Vakapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari vodzokazve voti hurumende ngaichitipa zvakati. Ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei? Nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa sokungoita basa kunogona kungoitawo mumwe savanhu vane zvinhu zvavo. Saka ndo panogona kuvhiringa kuhwisisa nokusa wisisa kwa vanhu ikoko nyangwe nesu tinohwisisa tinogona kusazvihwisisa kana paine pari dzimwe dzavakambopuwa kuzobuda zvino chizvamari
asi profesa kana tichitenda kuti imari yavakashandira chakaipa chii kuti vashandise mari yavo yavatambira iyi nenzira yavanoda zviri pachena
chakanyanya kuipa ndechokuti vanhu vanomiririrwa namamp wayaya vanhu vane zhara ndokuipa kwazvo izvozvo ukandotora chikafu chako ukachidyira pamberi poune zhara haakwanisi kututumadza munhu iye ndo pakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra mamp moziva kwokudyira mari dzenyu moziva mapikicha okuisa pamune maisa pamatande mutande apa kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu havatimiririri ava vanozvimiririra voga ndo pane dambudziko ipapo kuti idyai zvenyu mari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndodyira mangwana
hurumende inokwanisa kuvakweretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwavanoita chii chiri kuitika apa
chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita samamp ava vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakoni vemabasa vachiita hurumende kana isingabhadhari nenguva mamamp koindobhadharirei saka ndopandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti chi mamp abhadharwa mari dzavo kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakabhadhara malona kuma 40,000, 50,000 ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyoiyi yamaallowance amamp achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zake yangoti zizi kuita sokuti pamwe ndo yaakutorefura vari kuita corruption imomo hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kuchimbonzi vapiwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo zvaita sei and papi pacho pazvagozha
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 asi vanomirira Norton mudare reparamende vatembambliswa vanoti nhengo dzeparamende dzinopiwa mari shoma inovatadzisa kuita basa ravo zvakanaka vachiti vari kupiwa mari shoma pane inopiwa nhengo dzeparamende vekune dzimwe nyika tatanga nekuvabvunza kuti mutauriri weparamende akatii pamusoro pezvichemo zvemari zvenhengo dzeparamende
spika vakati taisafanira kumirira kuti nguva isvike ipapo because ndakati tinoita kunge wea preoccupied nemaallowances yedu yeti kunonoka nekuti kana usina kubhadhara allowance kubva September and muna February wapinda zvinoita kunge ndizvo zvaunongoda kungogarira kungomirira yet people vane basa rekumake sure tichabhadharwa we must be paid and we do our work but how do you do your work when these allowances are not paid for an outstanding from September October November December January 5 months
chikonzero chacho ndechevamuliswa sezvichiita zvichifambiswa nenzira iyi
kuda kuti nhengo dzeparliamenti dzionekwe kunge zvavanongodai mari dzavo and tisaite basa redu nemazvo nekuti basa redu ndekuongorora huori nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pachiri kuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vangwe sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema 40,000 loans dzvangati kana isu tapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita noizvo tionai nhengo dzeparliament dzapiwa loan ye 40,000 but ivo havatauri kuti vakaparana maloni ema 500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudzi wewai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukweretesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari ikukutambirisai
ya ndizvozvo zvacho nekuti musangano unotonga ezanupf saka nhengo dzeparamende dzanupf zinonzi nyarara ine kuti bunge redu rine section ya 129 1k inoti musangano nesimba rekudzinga munhu mumusangano kana asina kufamba nezvinoda musangano saka vanonyarara handizvere ukufuto opposition imwe yacho inodyawo nemusangano wezanup f havataure zvoita nge inini chete ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu mp inge ine zvese kuti basa rifambe zvakanaka bcause ndihapa anondidzinga ndi munhu angozvimirira ndega ndakabvawo kuvanhu saka ndinge ndichitoitira izvi iwo mabi angu nekuti nehangu upenyu hwangu hauna kushata ndinorima ndine mabhizinesi and so forth saka ndinopinda muparamend ndisina zvandinazvo in fact parliament itondita nditoshandisa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu nekuti ibasa randinoda kuti ndionekwe ndichibetserawo vanhu andakatumwa namwari
mataura kuti hamudi kuti muonekwe sevanhu vanongoramba vachichemera mari munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika
vanhu ende takakumbira parliament kuti yadini kuudza vanhu vezimbabwe chokwadi kuchii chatinowana chii chinowana maminista chii chinowana majaji and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo chero madhiraivha hatina chero maofices hatina ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi ndichipa vanhu mabasa kuti vapedzere muconstituency kundibhadhira $150 at the end of the day asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha maminista vane zvakawanda and so forth saka iyo parliament yakati udzai nyika nekuti ipublic information nyika ngaizive kuti ari kuwana mari yakawanda ndiani asi ndisu tinopasa budget yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista dziende kujudiciary and so kasi tichiwana zvishoma vakada kutaura zvinotinetsei saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana zvichanetsa kuti basa riende mberi uhori hauperi nekuti nge taakuwanikwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavari saka nyika yoenda kupi saka kunana England kwamunoonawo maMP vanopiwa kana over 100,000 pounds per term Zimbabwe musadak mese kwakaita benchmarking ndichireve benchmarking vakaona Kenya kunana Zambia kunoona kuti vari kubhatura sei nhengo dzeparliament Zimbabwe ndiyo the least kuzambia they are paid at least ma3,000-4,000 kuKenya they paid ma10,000 voona vanhu muofisi maresearch vanenge chitira basa nhengo yeparamendi kuti zvatinoita ndezvenyika hazvisi zvedu ende tinge tasiya mabasa edu anga tichiita hatiti tofanira kupfuma nazvo aiwa asi ngatirarameo upenyu hwakanaka chero medical aid chai chero vana vedu chai chai kuchikoro ndisu tinobhadhara asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa
vanomirira Norton mudare reparamende vatemba murwisa vari parunhare kuNorton nestudio 7 danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa rekupinda kana kudzoka mubato riri kutonga rezanup f mukupera kwesvondo rapinda mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party kuwange district coordinating committee yezanup f yakaita musangano kuchinotimba hall nemugovera uko kwavakatambira vatsigiri vatsva vezanup f avo vanonzi vakange vakawanda chero hazvo bato rezanup f richiti riri kutambira vanhu vakawanda vari kudzoka vamapato anopikisa vanoti zanup f haichadiwi nevanhu mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga aita hurukuro nemukokeri wedare reparamende wezanup f vapupurai togarepi
Blessing tino mufaro mukurusa wokuona vanhu vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuzvipira kubato rousununguko bato rinomiririra zvido zvavana vezimbabwe zanup f vachibva kumapato anopikisa vachiuya kuti todzokera kumusha kumusha kune chokwadi kumusha kuno rugare kumusha kunomiririrwa zvido zvavana vezimbabwe hausi mufaro watinawo kutambira ruzhinji rwevana vezimbabwe rwekuti aiwa hatingarambi tichiteverana nemhepo, hatingarambi tichiteverana nemapato anotumwa navavengi veZimbabwe, hatingarambi tichitevera mapato emhirizhonga.
Asiwo imi sebato reZANU-PF, chirongwa ichi chiri kutekeshera nenyika yese here kana kuti mungori muHarare chete zvatakangoona izvo?
Tinowa mufaro kuti vana veZimbabwe vari kujekerwa. Baba vamunangagwa vari kufamba nenyika yedu vakatarisa kubudiriro yeZimbabwe. Vari kuona baba vamunangagwa vari mutungamiriri uzere nechokwadi, ndokusaka uchiona ruzhinji ruchiti rwauya. Vana Collins Tsvangirai vamuri kutaura, vanhu vakajekerwa, vanhu vatinoona vanoti vane unjere, vakaongorora vakaona kuti zvakanaka kuti vadzokere kundoshanda nebato ramavambo okuzvisunungura kwevana veZimbabwe. ZANU-PF,
ndiri kuda kuti mubate pekuti kumasero, kumawadhi uko, kumadistrict, kumaprovinsi uko, kumaruva kune vanhu uko, nhauyi iri kuitikawo here kana kuti zvaingova zvatakangoona izvozvo zvekuHarare izvo pamapikicha?
Tino vamakaona vashoma nokuti nzvimbo zhinji dzanga dzinokunaya kwemvura yakawanda. Kwese kwatinobva kune vazhinji vakadzoka, ende tizere nomufaro kuti kuvatambira namaoko maviri. Vanga varimo muZANU-PF vari kutamba nomufaro, huyai mushande pamwe chete nababa vamunangagwa kuvaka Zimbabwe. Nyika ndeyedu, inotongwa nesuwe nevayo. Saka ndinowa mufaro nyangwe neni pachangu somunhu. Pandinobva kwangu kuGutu South, ndakaona vazhinji vakatouya nebhazi vachiti tinoinda kunoona mukuru wenyika, tazvipira kushanda pamwe chete noruzhinji kuti tivake Zimbabwe.
Mukokeri weZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe divi ravo.
ZANU yaita munikwi, ZANU yaita manyoka. Vatambura vanotora vanhu vavo veZANU-PF vachivaparedha kuti vabva kuCCC. Isu tine svinga revanhu vanobva kuZANU every day, asi semusangano wevanhu hatina nguva yekusara tichiparedha vanhu.
Vachibaya, muri kuti vanhu vatakaona pamavhidhiyo aitenderera aya nemapikicha nevamwe vaitotaurawo vakabvepi vanhu vesa?
So zvamunovudzwa zvose kwaye vabva kuCCC, vabva kupraiwa ndezvemugodzi Matsuro, kungotora vanhu vagara vari kuZANU vongovamisa vovaisa mashoko mumuromo tii tabva kuCCC. Kwedu kuCCC vanhu vakawanda vari kuuya kubva kuZANU zuva nezuva rakasikwa naMwari, asi haiwa hatina nguva yekumba vaparedha. CCC musangano wevanhu, CCC musangano wemacitizen, chero veZANU vari kuuya everyday, aiwa tinovatambira. Vanongouya asi hapana watinomboparedha kuti vabva kuZANU. Ndosaka muchiona kutiko zvino tatine marali atakaapplaya ku63 madistrict muno muZimbabwe. Vachishanda nemapurisa vakatidzivisa kuita marali kunzvimbo dzinosvika 57, vakangobvuma marali 5 chete.
Iyo ZANU-PF ine simba rudziko rekurambidza marari anoitwa nerimwe bato, haasi mapurisa here anoitawo izvozvo izvo?
Unowa mucherechedzo wekuti ZANU iri kuvhunduka kuti vachamisa tinowa chazezesa mutunhu nemago vaenda nenyika, asi zvisinei nyango vakatirambidza marali asi hazvimisi shanduko. Shanduko iri kungouya, shanduko ichauya nehurumende itsva. Tava nehurumende itsva inounza budiriro muZimbabwe, tova nehurumende itsva inounza mufaro muZimbabwe. Regai ndipedze nichiti vana veZimbabwe vese kumatima nenyika, kana une mwana asati aregesa kuvhota ngaanorejesta. Tirove ZANU zvine mutsindo, ndoguna hazvikoni.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, nengo dzeCisco Steel Pension Fund dzinoita makumi maviri dzanyorera tsamba kuparamende kuti ibatsire mukuti vapiwe mari yavo inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuamerica yepenjeni yavo yavanoti yakasara pakubhadharwa pavakasiya basa. MuNewZimbabwe.com mutauriri wehurumende vanick mangwana vanoti bato rinopikisa recitizens coalition for change riri kurambidzwa kuita misangano pamusoro pevatsigiri varo vavanoti vanoita zvemhirizhonga. Mwedzi uno TCC yakarambidzwa kuita misangano kana kose, uye gore rapera 2022 TCC yakarambidzwa kuita misangano makumi matatu nemumwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi. Vamunangagwa munatsveruka muri kutonga nyika neutsotsi. Icho chokwadi kutonga nyika neutsotsi because vanhu havachadi. Muri kumanikidza vanhu. Dai muri umweka maenda kunozorora kumusha chitsetsa mupini. Vazukuru vachikuonai muchimbofara nevazukuru nguva diki yakusarirai. Izvi hazvichaitizvi. Chiendai munozorora mudye mari yama 42 years dzakareba muchikusvikana nhasi. Mutsveruke imi babai. Musi wekufa kwenyu ndaona nyika. Asi ndiri kuona kuti sekuti mbavha nemakororo ndovachachema because chairman unenge aenda. Muri kukokorodza nyika yeZimbabwe. Vana vaifanira kunge vachienda kuchikoro. Vanhu vakuru vaifanira kunge vachienda kuchikoro vasina chavanoziya. Kuenda navo kuma sanction removal campaign. Kubvunzwa mubvunzo wekutoti sanction yacho chii haasitoziya. Taurirai vanhu kuti masanctions anopihwa nyika yeZimbabwe akapihwa maindividuals government yeZimbabwe because mune hutsotsi. Muri kutyora kodzero dzevanhu. Nanhasi dziri kutyoreka dzakawandisa. Ada kuti ataure chokwadi nezviri kuitika. Hamudi kumuona munhu iyeye. Munofanga nehutsotsi. Like izvozvi zvinoda kuenda kucongress. Muri kurambidzirei vatori venhau kunga varipo. Inyaya yekuziva kuti vanoziva chokwadi. Vachataura zvechokwadi chaizvo zvekuti nyika dzisichanzwa. Mazanupiefu muna guta kuroya.
Politics dzepaZimbabwe dzokusa musoro. Unogona kuita BP renyika kubafa BP renyika. Sei ndicharobatwa BP renyika. Zvinondigwadza kana ndichiona vakuru vemapoliticians vari kuZanupiefu. Vaichipa vanongotungana dzikatungana dzemudanga. Uye vatungwa akabuda atomira panza kuti unoti handichadyi. Ndabudiswa mudanga ototanga kuti pasi neZanupiefu. Asi rimwe zibora ngoma riri kuruzevha riri kufa nezhari neZanupiefu rei. Rongoramba richingoti nayo Zanupiefu. Ivo vakuru vangoti dai so vakaona kuti atungwa pana handichagoni kudla pana. Uri tsvaka panorwisa kutoenda pamwe. Vana Jonathan Movosa chasa dzokuriga vaishandisawo neZanupiefu namugabhero. Asi kunoti vakangotiza zvaukenya vakatanga kuti pasi nayo Zanupiefu. Vana kasukuwero vose vakatanga kuti pasi nayo. Vanga vatungwa pailisa pamugodhi wegogoridha. Vakatanga kuti pasi nayo. Iwewe munhu unovhota uri kumuzevha wakadzungara mudzungariro upi unongoti uri muzhara mukombo wekutambura unongoti uri weZanupiefu. Basa ndiri kupara ngozi kuchingoti uri weZanupiefu. Onai zvinoita vakuru venyu vari mberi. Ndopolitics dzinofungwa kuita izvizvi. Tsvakai panorwisa. Gutsa ruzhinji ndo munhu otoda nokutungamirira mberi. Kwete kuti munhu uri kuti uraya nenzara munongoti tiri weZanupiefu. Tiri weZanupiefu. Onai zvavari kuitawo vakuru venyu vari kufurandi kwenyu mberi ikoko. Zvisingamboindi kure kure. Kuna vamugabe chacha vangoti vachitungwa vachibviswa pa. Vakati pasina weZanupiefu. Vatoona kuti hamupashi upenyu. Asi iwewe unongoramba wakaita sechinhare chinongoramba chakaruma zidovo rakaoma kare kare. Chii kune vakomana vakomana vakomana.
Imi pastudio 7, pastudio 7 apo. Mugwadi kauyu kamugwadi wamuri kuramba muchipa mukana kauyu. Achatiodza mwoyo yestudio 7 yenyu iyoyo. Munomupirei mukana wokuti ataure zvinotirwadza kudaro. Zvese zvaari kutaura izvo imi nemiwo hamuzvizivi kuti ndezvekunyepa zvaari kutaura. Chatiodzwa namugwadi chii chacho chaanonyatsotaura. Munhu asina kurwa hondo anotaura zvina nebasa rese. Akarwa hondo kupi mugwadi? Mwana akazvarwa nezuro unozi muswera achitaura iye kana achidya achiguta kuZanupiefu ikoko ngaadya agute iye kwete kutaura zvina basa. Misangano mingani yakarambidzwa isiti kumaruzevha tikutoinzwa kuchikomba. Mapurisa epamasasa haana kuramba mutaura zvina nebasa rese kuti hatisi kurambidzwa musangano weTCC kuita sei.
Vamunangagwa vari kuti azi izvoni tinogona kuita sarudzo dzakachena pasina vekunze vanopindira. Ko vanombotyei kuti vekunze vauye kuzoonawo sarudzo dzetinenge tichiita munyika mwedu? Ngavauye kavazovawo zvapupu mune ramangwana kuti vanyatsoona kuti muZimbabwe tinoita sarudzo dzakachena here kana kuti tinoita sarudzo dzisina kuchena. Ngavauye vanhu vekunze vazozvionerawo.
Uyo anonzi Tafadzwa Mugwadi. Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi. Mataura akatanga ane zvinhu mukamwa. Pese pamunomufonera anga tinongodai, tinongodai, tinongodai. Iwe Tafadzwa Mugwadi iwe. wamwe vako ZANU-PF wakabuda masvondo apfuura itaura kuti isu hatisume mapurisa kuita musangano iwe nhasi utaura kuti tinosuma unyara here uri munhu akaita sei tavadza ngwadi zvaakuguma mani tavadza ngwadi iwe wapa dhuzi mataura yako yachasada kudzingwa kuzani koko uuya munyika utotanga kuita chiseko kuita mumadhindi ranga rachibanga uripi izvozvi ndokwauri kuenda tafadza ngwadi unotaura ndione chinhu mukamwa everyday uchinyepa munobva maita ngemi mendi makatanga nezanupief anotafadza ngwadi makauya nezuro uno kuzanupief taitoweko madhezi acho ataiveko izvozvi musati mambouya imi chichaunotiudza zvezanupief tafadza ngwadi
Studio 7 makadii Studio 7 toda kutanga tabvunza vamugwadi kuti ngavati vatafadzwa mugwadi kuti ngavatudze kuti musangano wezano kwavakarambidziwa kukambena kwavakarambidziwa kuungana navanhu ndepapi mwedzi upi ijeti ripi igore ripi nemadzake tafadzwa mugwadi ndiye ari kufosa mapurisa kuti arambidze cc kuti ungane navanhu une nhema nhema hatidzidi ndivo vari kurambidza cc vezano kuti cc isasangana navanhu ngatiudze deti rakarambidzwa zanu pf kuti isasangana navanhu ndipapi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumusangano uri kuitwa pamusoro perusarura uri kuitwa munairobi kenya vana muzvinabhizimisi vechidzimai vemuafrica vanokurudzira kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana kupedzwe pamiganhu yenyika dzemuafrica vana muzvinabhizimisi vechidzimai ava vanoti vanoshungurudzwa pavanenge vachiyambuka mabhodha enyika muafrica musangano uyu uri kuitwa netarisiro yekuti nyaya iyi ichakurukurwa pamusangano weafrican union uchatanga muaddis ababa nemusi wemugovera sangano renigeria renational peace committee rinoti mhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kukwira zvakanyanya apo sarudzo dzava kuswedera musi wa25 mwedzi uno muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mashoko atiri kutambira anoti munhu mumwe chete apfurwa akafa pamichigan state university muguta reeast lansing mudunhu remichigan muno muamerica mapurisa akazara pachikoro ichi achiyambira vadzidzi kuti varambe vakavanda panzvimbo dzavari kusvika vaudzwa zvekuita sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida mari kunyange zvinhu zvakaomera vakawanda munyika asi mumiriri wenorton muparamende vatemba mliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yadzinofanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kuva nhengo dzebato riri kutonga rezanupf rapindawo mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau vadiwa vateereri mova nevalentine's day rinofadza ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele